hauna kuzouya. Tanzwa kuti indede yacho hawana kuonisisa zvakanaka vaakuisa maluggage kuti kasiketi yacho haikwani.
Saka vaakutarisirwa kuti vanouya riini uye nguvai?
Vaakutarisirwa kuti vanouya mangwana, same flight inouya na 12. Saka vanonga vaungane pasiti hall, mabhazi ariko, then vaende ikoko. But this time I think they will have realized kuti kasiketi yacho yakamira sei nekuti vachagadzika sei nhumbi dzacho. Tichitaura kudai, mabhazi ese anga ari kunhandare ari pano apa padhavengwe ndopatiri. Vanhu vese vakabva kuairport vakauya pano apa kuti vazoudzwa nefemili kuti chii chiri kuitika nezvamangwana.
Tiri kunzwawo kuti mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vatembo Mohadi vazivisa kuti ivo vadhabhengwa vaitwa gamba renyika. Mazvitambirawo sei sebato?
Hai, tataura navo vatidaidza tese nefemili vakatitaurira vatodecida. Saka we said no, it's okay. Government is government. They think they have declared him, it's okay. Saka the family bataura kuti haiwa ku declare hake, but iye agara ataura kuti aida kunovigwa kumisha kwake. Saka ivo vegovernment vabvumawo kuti haiwa zviri right kuti anovigwa, but ivo they are taking over zvechikafu zvese. I don't know transport yemangwana kuti vanenge ndo vachabhadhara here, because we were relying on doves and the other well wishers vane mabhazi vavanga vatumidzira mabhazi avo.
Saka vaakutarisa kuti vanoradzikwa riini apa?
Vagara vefemili vanga vatobvumirana kuti burial is on Saturday, musi wa1.